Chekwata chenyika chemauria nhas masikati chapinda munhandare ndokurova Zambia 2-0 mumutambo wacho wechipiri wegroup B yemakwikwi ekosafa cup ari kutambirwa kusouth africa. Zvibodzwa zvabva kuna Michael Tapera natakunda Benhura zvapa Zimbabwe kukunda pamwe nekuenda pamusoro petafura mugungano iri nemapoinzi matanhatu mapoinzi matatu pamusoro pecomoros. Captain weMaurians, God knows Murwira, anoti vanofarira kudzikamisa hana dzavo kunyanya vatambi vatsva vari muchikwata ichi kuti vakunde mhondo yavakatarisana nayo yekutora mukombe uyu.
Vamwe vanenge vari vatsva kunyange vachinge vari muchikwata cheMaurians. Dzimweni dzenguva hana dzinogona kunge dzichikova asi dzinenge dzichisimudzira nekusimbisana nekuti pakupedzisira dzinenge dzichida kuti zvoita kuti nyika yeZimbabwe izofara.
Asi mutambo weMaurians nekinya nechipiri uri kutambwa nhabvu munyika isatungamirwe neZifa Normalization Committee iyo yanga itungamirwa navalincoln mtasa. Komiti iyi iri kuregedza basa manheru anhasi sezvayakatarirwa neFIFA musi wa30/10 asi veruzhinji vanoti vaive vatononokerwa nekuenda kwayo vachiti yakakundikana basa rayo. Murayiridzi wezvikwata zvevechidiki musha weGlenview muHarare Spencer Nyanete anoti komiti yavamutasa yakauraya Maurias nekusaziva kusarudza murayiridzi aiva akakodzera kugara pabonde.
Normalization committee vafeila uzo vakatarisa kuMaurias vachinja voti vanenge 3 makochis within short space of time which is not good for football development.
Mutsigiri wenhabvu vakurawo nechiwai vanoti Normalization Committee yakatouraya nhabvu munyika pachinzvimbo cheugadzirisa zvaainetsa.
Tinobatika chaicho chaicho tiri kuchitsvaga tiri kuchishayiwa nokuti kusvika nhasi vanhu vokuti vakakundikana kugadzirira matimu edu ebhora manational team edu kumaassembla nguva iripo vakatadza kuzviita nguva iripo saka kusvika nhasi Zimbabwe yedu haisati yarongeka Maurias edu asati arongeka kuti tikwanise kukombisa zvakanaka nemamwe matimu emuafrica.
Mashoko ari kutenderera anoti FIFA iri kudzika imwe Normalization Committee nemusi wechitatu iyo ichange ichitungamirwa navatomi Stole. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti Normalization Committee inofarira kuwedzerwa vanhu kuti zvinhu zvifambe.
FIFA Normalization Committee ngaiwedzere misoro ndingati ngapave neimwe misoro mishanu vatatu vari vakuru vanozivisisa zvenhabvu muZimbabwe koitawo vechidiki vaviri mukusharurawo poyeukwa kusadzikirira madzimai. Zvese zviri nyore FIFA ichiri pedyo kudai.
Mitambo yeCasulaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Dynamos 1 Greenfield 0 T1 1 FC Platinum 1 Wande 2 Bigita Minerals 2 Chicken Inn 0 Erentaus 0 Chegood Pirates 1 Arenal 0. Makundano aya ave kuenda kuzororo repakati pegore asi achadzoka musi wa18/Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.